Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vari kutungamira chikwata chevarume vaviri ava vaGrigory Simpkins, avo vanove mukuru wevashandi muUS House Subcommittee on Africa, Health, Human Rights and International Relations, vati pane zvakawanda zvakashanduka kubva pakadzikwa mutemo uyu uye wave kuda kushandurwa kuitira kuti uratidze zviri kuitika muZimbabwe.
Well, this trip allows us to gather information that will make it much more fruitful to re-examine Zadera. Some of it, obviously, is overtaken by events. Zimbabwe is no longer involved in the Democratic Republic of Congo. So some things have changed since 2001, obviously. So we would probably look to update it in any event.
VaSimpkins avo vari kushanya negweta rekomiti iyi vaPiero Tosi vati kunyange hazvo pane zvakashanduka zvakaita sekuti Zimbabwe yakabvisa mauto ayo kuDemocratic Republic of Congo pane zvizhinji zvisati zvashanduka. Vati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu, vatori venhau vari kumbunyikidzwa pamwe nevemabhizimisi. Vati izvi zvinofanira kugadziriswa kuti nyika mbiri idzi dzikwanise kufambidzana pasina kutemerana zvirango. Vati America inoda chose kuti Zimbabwe ibudirire, uye mutemo weZadera wakanangana nekuita izvi kwete kubvisa hurumende pachigaro. Vanoti kana nyika ikaita sarudzo dzakachena, vanhu vanogara zvakanaka uye panoita kudyidzana nedzimwe nyika pasina mutauro. VaSimpkins navatozi vatiwo zvakakosha kuti mapato anopikisa munyika apinde musarudzo, vachiti kana akasapinda musarudzo zvinoreva kuti haazokwanisa kupikisa kana kutsoropodza chitsotsi chinoitika musarudzo idzi, sezvo anenge asingazive chikiribidi chinenge chichiitika musarudzo. Asi mutauri webato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change inotungamirwa navaMorgan Tsvangiraiva Obert Gutu vati danho ravo rekusapinda musarudzo rakanaka chose uye vanoda kuti patange pave neshanduko yemandorokwati pamutemo yesarudzo. Vati hurumende yeAmerica yakasununguka kuongorora kuti zvinokodzera here kuti iidzane zvakare nehurumende yeZimbabwe. VaGutu vaendera mberi vachiti semaonero ebato ravo, hurumende yeZANU-PF haikodzeri kunge ichiwana rutsigiro kubva kunyika dzine utongi hwejekerere.
Saka tinoti isu sebato guru reMDC hatingavaudzi zvokuti vaite maAmericans, asi tongoda kuti ivo sevanhu vanokwanisawo kuzvionera voga ngavauye vaongorore, vataure nevanhu vose vomuno munyika anonzi muchirungiwa maopinion leaders, vaone kuti zvinokodzera here kuti hurumende iyi yehunyania inotungamirirwa naMugabe inganzi pari zvino yachinja maitiro, ingava hurumende inonzi yaakita zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo mutauri webato iri vaSimon Kayamoyo vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimiririra vaFortune Gwaze vati Zimbabwe inoda chose kudyidzana nenyika dzakaita seAmerica, asi yave kunyara kungoita zvinodiwa neAmerica kuti ukama ugadziriswe.
Zimbabwe inenge ichida kuratidza iri bato yekuti America ndiyo yatozouya kuti izoita hurukuro idzi, kuti izoita kuti ichinjurudze mutemo yayakaisa, nekuti vanenge vachitaura ivo kuti America ndiyo ine zvairi kuda muZimbabwe, asi Zimbabwe haina zvairi kudawo kuAmerica, sezvo ichitaura kuti iyo Zimbabwe yakuita mutemo yakaita sana Lucist policy ichidyidzana nenyika dzana China.
Chikwata chavaSimpkins chakatarisirwa kuita musangano nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota ehurumende, masangano anoshanda akazvimiririra pamwe nemapato anopikisa kuti chione kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzekodzero dzevanhu nezvimwe zvakasiyana-siyana. Kushanya kwechikwata ichi kunotevera musangano wakaitwa nekomiti yavaSimpkins kuWashington pamusoro peZimbabwe mukutanga kwemwedzi uno, pamwe nekushanya kwechimwe chikwata cheState Department chaitungamirirwa nemumwe mukuru wehurumende yeAmerica mubazi iri, Dr. Shannon Smith. Komiti yavaSimpkins ndiyo komiti yakabatsira mukunyorwa kana kuumbwa kwemutemo weZadera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.